Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 18 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinogona kutanga kuratidzira kutsumwa kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael umo vari kuita misangano nevatungamiri venyika iyi nezvehondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Chimwe chikwata chekuAmerica choshanda nevamwe vemuZimbabwe pakurodza pfungwa munyaya dzekuimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti vana veZimbabwe vacharatidzira munyika yose senzira yekutsutsumwa nemafambiro akaitwa sarudzo muna Nyamavhuvhu. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yamboyambira bato iri kuti haisi kuzoritendera kwainoti kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi kuBelvedere muHarare, mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalos Ziva vati vana veZimbabwe vachashandisa kodzero iri mubumbiro remitemo yenyika yekuratidzira.
MaZimbabweans ane kodzero vachiratidzira kuti havasi kuwirirana nezvinhu zvakaitika muna 23 August 2023, nekuti kodzero idzodzo dzirimo musection 59 of the Zimbabwean Constitution. Isu hatisi kuwirirana nenzira iri kufamba nezvinhu.
Asi vachitaura nevamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nemuvhuro vakafanobata chigaro chegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira, vakati havasi kuzotendedza vavanoti vanoda kukonzera kusagadzikana munyika vachinyebera kuti ndezveutongo hwejekerere. Asi mutungamiriri weTriple C vaNelson Chamisa vanoti bumbiro remutemo rinopa kodzero yekuratidzira. Vasiziva vavatiwo vari kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzekupedza bopoto rekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo vachiti dzinofanirwa kudzokororwa. Masangano akaita seSADC, African Union, European Union nemamwe munyika nekunze akati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remutemo nezvibvumirano zvakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezveku buriswa kwemashoko mubato reZANPF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti mapato ezvematongerwo enyika akasununguka kuita zvaanoda, asi vachiti akatyora mutemo wenyika anosungwa.
NPF hatiudzimama mapato zvokuita kuti varatidziri kana kuti varege, asi zvatinongokurudzira ndechekuti mutemo wenyika unotonga tose munhu wese ari muZimbabwe ari pasi pemutemo. Ngatiita izvovo iri pamutemo, uye anenge avhuna mutemo tinongokurudzira mapurisa kuti aite
vachitaura nezvenhengo dzavo dzakadzingwa nemumwe ava kuzviti ndiye munyori mukuru webato reZANPF vatafadzwa manyika. Vamarapira vati ndezvemugodzi matsuro sezvo vane zvigaro mubato reZANPF vachizivikanwa.
Zvinhu zveZANPF zviri straightforward, zvinhu zveZANPF zviri pachekerere, zvinhu zveZANPF zvakarongeka. Saka hatinei nadzo tsamba dzinonyorwa nevanyori vekumwe.
Asi vasiziva vati vanotarisira kuti mutauriri weNational Assembly wa Jacob Mudenda vatore matano nezvetsamba yekudzinga veZANPF iyi.
Akataura zviri on record kuti ivo vanongotambira tsamba. Kana vatambira tsamba vobva vaacta. Saka through expect kuti vaMudenda vachiacta vachirecall 70 members of parliament. A recall na secretary general.
Studio 7 yakundikana kubata vaMudenda panhare mbocha yavo kuti tinzwe divi ravo nezvetsamba yakabva kuna vamanyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika avo vakambotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti nyaya yekusativedzera mitemo ndiro dambudziko guru munyika.
Takatarisa zvaitika mazuva nemasvondo apfuura vamudare reparamende. Tiri kuona kusava nechido kana hanya kutevedzera bumbiro redu remutemo. Naizvozvo ndinoona sokunge senyika tasvika nguva yekuti tiwane kutaurirana pachezvedu kuti bumbiro redu remutemo iri tichiri kurida here, tichiri kuriona here sekunge chitsidzo chatakaitirana sevanhu kuti ndo magariro atinoda kuita pamwe chete.
Sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu dzakaunza mutauro wakanyanya munyika vemapata anopikisa nevaongorori vesarudzo kusanganisira vesadak neEuropean Union vachiti sarudzo idzi hadzizadzisi zvinotarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael nechikwata cheHamas iri kuenderera mberi panguva iyo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael nhasi umo vaita hurukuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu muguta reTel Aviv. Misangano iyi iri kuitika panguva iyo paine kuratidzira kukuru mudunhu reMiddle East nemune dzimwe nyika pasi rose mushure mekuurayiwa kwakaitwa vanhu pachipatara chiri muGaza vachinzi nevamwe vainge vakandirwa bhambo neIsrael. Asi Israel iri kuramba kuti ndiyo yakaita izvi. Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Vachitaura muIsrael, vaBiden vavimbisa kumira nenyika iyi muhondo iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika dziri muMiddle East. Asi vaBiden vati donzvo ravo nderekuti pasadeuke ropa revasina mhaka.
I want you to know you're not alone. You are not alone.
Dinoda kukuzivisa kuti tichamira nemi sekuvimbisa kwatakaita munguva yapera. Ticharamba tichishanda nemi nevamwe vamunotyidzana navo kudzivirira kufa kwevanhu zvikuru sei vasina mhaka.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vaNetanyahu vaudza vaBiden kuti chikwata cheHamas ndicho chiri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this.
Iyi inenge iri hondo yakasiyana nedzimwe dzose. Chikonzero ndechekuti Hamas inongokanda zvombo kuvanhu vemuIsrael chinangwa achiri chekuuraya vanhu vakawanda. Hamas zvakare inohwanda mukati mevanhuwo zvavo nekuti aivakoshese.
Asi veHamas vanoti Israel ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muMiddle East. Kunyunyuta nezviri kuitwa neIsrael kwakapa kuti mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas namambo vekuJordan Abdullah Ibn al-Hussein varambe kuita misangano navaBiden mushure mekunge Israel yapomerwa mhosva yekubhomba chipatara muGaza ndokuuraya vanhu vanodarika mazana mashanu. Israel iri kuramba kuti ndiyo yakazviita. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMalta chinoshanda nesangano reCross Cultural International Foundation rinobatsira vanenge vakatarisana nehondo vaDouglas Bvumbura vanoti vari kushanda nemamwe masangano ari kumatunhu maviri aya vachibatsira vari kutarisana nehondo. Vanoti sangano ravo harina kwarakarerekera.
Nyaya iri kuitika mazuva ano yekuIsrael nePalestine, tinowanikwa organization yedu isina kwayakarerekera. Chero pane upenyu hwarasika, tinoonekwa tichipinda tichibatsira. Saka isusu takasurukirwa nezviri kuitika and tiripo kuti tiri prevent the loss of life nekubatsira avo vakakuwara vaafektwa nehondo iyi. So tiri kuonekwa tichitsvaga mukana yakasiyana siyana yekuti tione kuti tiendesa rubatsiro nekushanda nevanhu vari on the ground. Tine maorganizations atinoshanda nawo ari munyika idzodzi atinobatsirana nawo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zvakakosha kuti Israel neHamas zvigare pasi zvitaurirane.
Hondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine ihondo yakonzera kutambudzika kukuru munyika kunyanyanyanya yePalestine. Iri kuita kuti pave nekurasikirwa kweupenyu kumativi maviri aya uye kurasikirwa kwemidziyo nezvivakwa. Saka ihondo yanga ichida kuti dai paine zvinogona kuitika imiswe, nekuti haisi kubatsira, iri kutohondomora zvebudiriro zvagara zvazviriko. Saka ihondo isingatsigiriki dai kuzvagoneka kuti vanhu vagone kutaurirana zvinenge zvaisiya matimu maviri aya ari parinani.
Vanhu vakawanda vari kuratidzira muMiddle East nedzimwe nyika vachitsutsumwa nekubhombwa kwechipatara muGaza. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Dora remunyika riri kuramba richaya simba pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction Currency. Kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuparura dzimwe mari dzinotsigirwa negoridhe kudzikamisa mari iyi. Pamusika uyu muna chikumi dora rakamboti dzikamei apo raitengeswa nemadhora anodarika zviuru zvina kana kuti 4,000 padhora rekuAmerica. Asi nezuro dora remuAmerica rimwe chete rainge rotengwa nemadhora emuZimbabwe zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 5,668. Kunyangwe zvakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chinangwa chavo ndechekuti munguva inotevera Zimbabwe ingoshandisa dora rayo chete, kwete mari dzakasiyana-siyana dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya yekushaya simba kwedhora iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Hurumende yakaita zvakanaka nekuti yakapa vanhu mikana yekuti vanogona kushandisa mari yekunze nemari yemuno muZimbabwe. Asi mari Taylor vane dambudziko rekuti vanhu vanenge vachiuya kuzotenga vanenge vachishandisa mari yemuZimbabwe, nekuti anenge ainayo anoishandisa achitenga zvinhu, nekuti zvinhu zvinenge zviri nyore mumari yemuZimbabwe. Asi ukazviisa zvino kumari Taylor mumari yekunze kwenyika, nekuti munokuda kwekuti exchange rate yavo inenge yakasimba kukunda yekumusika wekunze, zvinotireva kuti mumari yedollars zvinhu zvavo zvinenge zvichiti dhurei.
Takaonawo RBZ ichiparura hameno kuda imwewo mari yavari kuti ZIG kana kuti ZIG iri kunzi gold backed currency. Zvinoshanda here izvi?
Imari iri kuiswa zvakare kuti ibatsire kuchengetedza uremu hwevalue, store of value. Asi mukatarisa mafambisirwo aichaitwa ndeyekuti iwewe ndiwe unotoenda kundoitenga, saka nyaya ndeyekuti unenge uchiitenga nechi. Saka unofanange watanga washanda kana kuti watanga wana mari iyoyo yaunogona kuzoshandisa kutenga. Saka zvichireva izvo kuti haisi mari yekuti tingaienzanise nedzimwe mari dzinenge dziripo dzekuti mugone kushandisa. Chinhu chiri kutotangwa iko zvino, kana mari yayakaita yacho inenge isina kuwanda zvakanyanyisisa, zvichireva kuti haisati yanyatsokuita kuita mari chaizvo kuti igone kunge ichiita basa iroro. Saka naizvozvo haigoni kunge ichibatsira vanhu pari zvino, vanhu vari kutsvaga kuti mari dzavo dzinge dzichichengetedza uremu uye zvakare matransactions.
Asi pane chidoko doko here chekutora mari dzakadai idzo dziri gold backed dzi pane zvamuri kuonawo Dr. Kanyenza?
Zvimwe zviro zvavari kungoita asi hazvino kuti zvinobvisa nyaya yekusavimba nemainstitutions edu, nyaya yekusavimba nemari dzedu, ndopane nyaya yakaretrust neconfidence. Saka zvinhu zvinotora nguva chaizvo kuti vanhu vazonge vava kudzikana kuti hai vanhu ava havazotirei pasetsoka zvatakamboita zviya gore riya ra 2007-2008 ndonyaya dziri kunoramba dzichingodzoka kuti ah Reserve Bank ndo yakambotisvitsa paiyi izvino inogona kutivambutsa here.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Chimwe chikwata chevaimbi vekuAmerica chinonzi Breakhead changa chiri munyika pasi pechirongwa chemuzinda weAmerica muZimbabwe chinonzi American Music Abroad. Chirongwa ichi chinobatsira kuwanisa vamwe vaimbi vemuZimbabwe mikana yekusimudzira basa ravo nekuvandudza kudyidzana pakati pavo nevaimbi vekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Takawe ni mfaro, pa Zimbabwe Academy of Music, mbulawayo, mazwamasho maapura, lechikuwa tache Breakhead, avanori za msambo we jazz, wakatanda za wagari wa mbulawayo, vajimba ni vaimbi gononu. Kunze kweku imba uku, vaimba wa wakawe ni mazuwa, vachita msangano ni wamwe vaimbi we muharari ni mbulawayo, vajizit sana ni kupana na mazanu, pa msoro pezwe kuimba. Mutungamiri wechikwata tache Breakhead, Brent Breakhead, akaudza Studio 7 kuti akafara zvikuru kuona kuti vaimbi vemuno vari pachidanho chepamusoro pabasa ravo rekuimba.
Zvatadzidza ndezvekuti zvinoitika kuvaimbi vemuno zvakafanana nezvinoitika kuvaimbi vekuAmerica kana takatarisa panyaya yebasa iri, kusanganisira pakuda kuwana raramo kubva mukuimba. Kukwanisa kutaurirana uye kuwana mukana wekuimba navo zvinobudisa pachena kuti mumhanzi mutauro usina miganho yenyika unotaurwa nekunzwisiswa pasi rose.
Pamisangano yekuziva zvemabasa yekuimba iyi pakabuda pfungwa dzakawanda, kusanganisira kuti zvakakosha kuti vaimbi vatore basa ravo rekuimba nemwoyo wose uye kuti vashandise umetura hwekufambiswa kwemashoko mukusimudzira mabasa avo ekuimba. Swongi Nkosi Swanda, uyo anozivikanwa nezita rekuti Bongi, ndemumwe wevaimbi vemubulawayo akapinda mumisangano yezvidzidzo pamusoro pezvemimhanzi wakaitwa nechikwata cheBreakhead uye akaudza Studio 7 kuti akadzidza zvakawanda. Donald Divox Mwangaza, uyo akapindawo mumusangano uyu, anotsinira zvimwe chete.
Ndandiri muno wehutai ndaibhelivha kuti zvese ndingakwanisa kuzviita ndega. Ndazoona kuti aiwa kuti uzokwanisa ngo uchisvikawo panongochida kusvika kwakasvikawo vakurudangana wingidiana japeza ipapo ka panotodiwa mamaneja munhu anokuitira mafotos chichi wada kuzvita wega iye zvagokona kuzongowandira. Plus tasingazive kaisisi kuti unofanira kuti uzorejistawo ukwanisa kuonawo something from chi music yachona. The reason why tasingaregister is because tasingazive kuti unongochitomboregisterechi. Saka aiwa zvanhasi vachiudza vachanzwisisa. Zvakakosha out there kana we musician register then chaonawo chipo chako chikwasange chichikuchengeta wane.
Rachel Ngwarai, uyo anozivikanwa nezita rake rekuimba rekuti Zarei, anoti chirongwa ichi chinobatsira vaimbi vemuno kuwana mukana wekushanda nevaimbi vekuAmerica uye kuvandudza mabasa avo ekuimba.
Zvinobatsira zvakawanda, fanika exposure nekungodzidzirawo kuti you know jazz inorudzwa sei and how can I then kuzoitora jazz kuzoisa mo music mangu ndichinyora masongs angu and things like that. Ne support system fanika you know relationship yatinawo ne US embassy vanoramba vachitichedza for my events akadai, so you know it's big support from my artists.
Vanoona nezvekudyidzana pamuzinda weAmerica muHarare, amai Rebecca Archer Nepa vakatsanangurira Studio 7 nezvechirongwa cheAmerican Music Abroad.
The American Music Abroad program is one element of the recently launched Global Music
Tour. American Music Abroad chikamu chechirongwa chakaparurwa munguva pfupi yapfuura cheGlobal Music Diplomacy. Chirongwa ichi chinoshandisa mumhanzi kuedza kusimudzira upfumi hwenyika, kuvandudza mikana yezvidzidzo uye kubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana kuti vawane nzira dzakasiyana-siyana dzekuwana raramo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vakati kutengeswa kwehembe tsaru kurambidzwe munyika mavo sezvo vachiti dzimwe dzacho dzakambopfekwa nevanhu vakafa. Kunyangwe vakataura izvi muna Nyamavhuvhu, zvavakataura izvi hazvisati zvazadzikiswa zviri kuita kuti hembe tsaru dzirambe dzichitengeswa muUganda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro naSachigaro weboka remadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America, amai Judith Mutamba. Mukupera kwesvondo rino, amai Mutamba vanove mudzimai wamufundisi Dr. Webster Mutamba vachange vachitungamirira gungano reruwadzano rwemadzimai muno muAmerica. Musangano wemazuva matatu uchatanga nechishanu kuOrlando mudunhu reFlorida. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kufara nekupembera ngekuti sangano ratiri kuita kuFlorida kuCanterbury riri kutanga musi wechishanu, musi wa20 October, richipera musi weSunday 22 October. Isangano rokutanga rekuti chikwatabu chedu cherukwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ari muno muAmerica tiite tichisangana usu tuusu tichionana. Vamwe hatitomboziyana, hatisati tamboonana, kungoonana tiri paZoom. Saka apa ndo pekutanga patiri kusangana ngekuti chikwata chedu muno muAmerica chakatanga gore ra2020.
Zvakakosha zvakadii zvekuti munge muchiita magungano akadai?
Zvakakosha chaizvo. Handiti munoona vakandimiri, chikwata chedu takazotanga kukwanisa kuti tisangane tichinamata tiri pamwe chete kubudikidza nokuuya kwakaita COVID. Ndo yakaita kuti tive nemaZoom meetings. Asi uyu mukana wekuti tinoonana, toita ushamwari hwakadzama, tokwanisa kuti tichibvapo tinenge takuziva kuti ava ndimai nhingi nemai nhingi nokuramba tichienderana mberi kunamata.
Iro gungano iri, amai Mutamba, rakanangana nenhengo dzekereke yenyu here kana kuti rinogona kupindwa nechero mwana weZimbabwe ari muno muAmerica?
Hongu zvazvo, chikuru chokutanga nhengo dzedu dzeruwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ndo vekutanga vangange vaine chidanga daka chekuti tinoda kuti tiende. Asi tagara tichitopinda mumazoom umu nemumaprayer lines atinoita nefoni, tagara tichipinda nevamwe vakadaro vatinoti Methodist in Zimbabwe kare isonzi wisiri, vamwe maAngrikani, vamwe vakatenge vasitumburi kana kumachechi yayo asi vane chidakadaka chekunamata, vane rudairo rwokuda kuziva Mwari zvakasara nokuramba vari vana vaMwari mumabasa avo. Saka kwakasununguka kuti vanhu vaiti sei vanhu vauye vanenge vachida kuzonamata nesu. Isangano zvaro remadzimai asi nana baba varume vanenge varipo nevana vakomana nevasikana vanenge varipo tichinamata tiri pamwe chete.
Tinozwawo kuti munoshandisawo magungano akaita sairori kuunganidza mari dzekubatsirawo vanoshaya.
Ndizvo chaizvo, asi hatimiriri gungano rakadai kuunganidza mari. Muchikwata chedu chicho cherukwadzano tina tinoti makomiti akasiyana-siyana. Saka kune komiti iyoyo imwe yetsenyuro yokuti kubva nekugara kwete kuti ndatiri kuenda kusangana. Komiti iyoyo ndo inoona neugaro, vamwe pakati pedu veugaro mumamisha, vari kurwara, vari kurwarirwa, vafirwa. Asi tiroda kuti komiti yedu iyo tizinge tichisimudzira mari yakawanda iri pamusoro yokubatsira kungava kumusha kudzidzisa vana, kungava nyangwe dzimwe projekti dzevanenge vachida rubatsiro vakadai nevane mhosva dzakadai nemakidney, vanobuda mameshini aya ekuti ropa ravo rigokeswa kana kuti atingati hemodialysis. Saka zvakasiyana siyana maprojekti iyayo ndo atinenge tichisumudzira mari. Kunyangwe imo muno muAmerica matiri kune vamwe vanenge vauya vasina mascholarship vachienda kuchikoro vanoda rubatsiro. Saka tinenge tichiongorora kuti vari kuda rubatsiro ndezvapi, ndorupi rubatsiro rwatingaita. Uye munoona kuti mukana uyu watichaonana namai bishop vachibva kumusha kwakabva kuita mamiting atinoti dumba. Kudumba ikoko ndo kunenge kuchitaurwa kunzi muri muZimbabwe kana kuti kumaconference edu akasiyana manidzi aripo ndeapi, zvinodiwa ndezvipi.
Avo vanga vari amai Judith Mutamba, vanovasa chigaro vemadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America. Vanga vari parunare kuMissouri muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Dynamos yarova Ngezi Platinum 2-1. Mune imwe nyaya, murayiridzi wechikwata cheMighty Warriors chemadzimai Shadrack Mlauzi abvisiswa mari yechibatiso nemutongi weDare vaYeukai Dzuda kuti atongwe achibva kumba pamhosva mbiri dzaari kupomerwa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mlauzi abvisiswa mari inoita iyo mazana matatu emadhora emari yekuAmerica achinzi anofarira kudzoka kuDare musi wa27 Gumiguru. Pamusoro pezvo murayiridzi uyu atemerwa kunzi ape Dare magwaro ake ekufambisa uyezve asave nechekuita nevafakazi munyaya iyi. Gweta remurayiridzi wenhabvu uyu vatalendi Runganga vatitsanangurira zvabuda mudare iri.
Tandari nhasi tiri kunzi izvo client yedu womusungwa apiwa bell kunzi aite se aende kumba pachinhu todzoka musi wa27 October 2023.
Varunganga vazivisa kuti vari kuenda kunobvisa mari yechibatiso iyi kuti Mlauzi asarare mujeri zuva ranhasi sezvo aendwa naye nevanochengetedza vasungwa. Varunganga vanoti vafara nezvabuda mudare nekuti nemhando yemhosva dzaari kutarisana nadzo vanga vaine chivimbo chekuti achatongwa achibva kumba.
Tanga takatarisirwa kuti nemanature of offenses dziripo or nemhando dzemhosva dzaari kupomerwa tanga tichiexpecta kuti achapiwa bhoende izvoshuwa zvabudawo zvakadaro.
Zvinonzi musi wa23 Gunyana maMighty Warriors aigara panzvimbo yepandare muHarare apo Mlauzi anonzi akakumbira Brenda Chaora kuti amutsode uyezve ndokumukumbira kuti vaviri ava vaite zvebonde mushure mekunge Chaora aenda mumba maigara Mlauzi nezvebasa. Mlauzi anonzi akabata Chaora zvine simba pabendekete achida kumutsoda asi Chaura akarwisa izvi. Nyaya yechipiri inonzi yakaitikira kuSouth Africa mumba maigara Mlauzi pahotera apo anonzi akabata zvigariso zvaChaura apo aivea mushiedza muhotera kuti azotora zvaida kushandiswa mugadziro yemaMighty Warriors mumakundano avo ekosafa Cup. Asi Mlauzi ari kuramba mhosva dzese idzi sezviri kutaurwa navarunganga.
Tinoziva kuti tichafaita for our client because tinoziva kuti haana kupata mhosva yadzo ari kupomerwa idzi.
Chikwata cheMighty Warriors chakapedza chiri pachinzvimbo chechina kuCOSAFA Cup uku pasi peMalawi, Zambia neMozambique. Malawi ndiyo yakatora mukombe uyu mushure mekurova Zambia 2-1 mufinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nenyaya yezvemagwaro eZimbabwe Exemption Permits anoshandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa. Tiri kutarisa zvakataurwa nedare remunyika iyi zvekurambidza hurumende yeSouth Africa kuenda kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo wekuti kuda kudzinga vana veZimbabwe kwainge kwaitwa zvisiri pamutemo. Vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misuro inawo zvakare. Bato reCCC rinoti rinogona kutanga kuratidzira nyika yose sezvo risiri kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo enyika munyika. tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina tambuka ncube munaudze isindebele.
So we see